Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Nhasi tinotarisa gwaro regwara richatorwa neCitizens Coalition for Change kana kuti manifesto. Vari kukukwidza kumirira nharaunda yeChuru Farm muparamende vari vebato reCCC vanoti sangano reForever Associates of Zimbabwe riri kuvhara maposta avo richiisa emunhu wavo anozviti ndeweCCC. Forever Associates of Zimbabwe inoti nengo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tichienderera mberi tichitarisa magwaro egwara richatorwa nemapato ezvematongero enyika ari kukwikwidza musarudzo. Nhasi tinotarisa gwaro kana kuti manifesto yebato reCitizens Coalition for Change. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Eddie Mahembe vanoti pane zvizhinji zvakanaka mumanifesto yeCitizens Coalition for Change, vachiti zvimwe zviri mugwaro iri zvinofanana nezvakabudiswawo nebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress. Tabata Dr. Mahembe kuti tunze zvakawanda pamusoro payeongororo yavakaita.
Nhasi tiri kunyanya kutarisa manifesto yava Nelson Chamisa veCitizens Coalition for Change, CCC. Vanoti ivo kana vakakwanisa kupinda muhurumende musi wa23 August 2023 pachaitwa masarudzo, vanoda kuisa mubatanidzwa wehurumende yavo vemabhizinisi nevamwe vamasangano akazvimirira ega vatinoti civil society nevashandi yetinoti labor, kuti vati mubatanidzwa wechirongwa chavanoti ivo Consultative Transformational Council, CTC.
Muono webato iri muono wakanaka here Dr. Mahembe, uye wakanakira pakudii?
Muono wakanaka chaizvo nekuti tikatarisa tinoona kuti vanoda kuti council iyi iwe inobatsira pakupa mazano panenge pachiumbwa mutemo wenyika. Saka vanoti council ino kwanisa kubatsira. Chechipiri vanoti council inokwanisa kuzopawo muonere ayo kuti hurumende iri kukwanisa here kuita basa rayo nemazvo yatinoti monitoring and supervision, kuti government zvenenge yati ndo zvichada kuita iri kuzviita here nemazvo. Chechitatu chinova chakakoshazve chavanoti council iite ndechekuti inofanira kuongorora kuti vatungamiriri venyika vari kutungamirira here zviri muurongwa hwevanotungamirirwa vacho yatinoti iyo social contract, kuti pane kuwirirana here kuripo pakati pevanotungamira nevanotungamirirwa.
Izvi zvakakosha sei Dr. Mahembe?
Izvi zvakakosha chaizvo nokuti tiri kuzviona kuti zvakatomboitwa kuSouth Africa yavanoti tripartite alliance yekuti vemabhizinisi velabor nevehurumende vanobatana. MuZimbabwe inotovapo inonzivo tripartite negotiation forum inotivo hurumende vemabhizinisi nevashandi varimbo. Asi chakazonyanya kusiyanisa vamwe vese nezvekutaura vachamisa ndezvekuti chokutanga vachamisa vari kuti toda kutivo civil society vamwe vakazvimirira vaya vanambotaura vecivil society vanofanira kunge vamo. Izvi hazvisati zvamanyanya kuitwa kuti civil society inoiswawo mastructures ehurumende. Saka ndiona kuti chinhu chakanaka nokuti civil society inogona kumirira vemachechi, inogona kumirira vapata vakazvimirira sana General Jury Association vaya vakawanda-wanda varigona kuzopinzwawo muutongo hwenyika. Even traditional leaders anogona kuva vanodei anokwanisa kuitawo part of that consultative transformational council. Saka ndiona kuti muono uyu wakanaka chaizvo.
Pane zvimwe zvingafarirwa nevanhu pamusoro peCTC yamuri kutiudza nezvayo iyi Dr. Mahembe?
Zvendinoona futi ndezvekuti iyoyo CTC iyoyo nokuti ichabetsera hurumende ku nemazano nokuzobetserazve kuti kutungamirirwa uku kuitwe zvine mwero zvinobetsera kuti nyika ibatane. Saka ndinoona sokuti kana CTC iyo ikabudirira zvinokwanisa kuti Zimbabwe ive imwe zviri kutaurwa navachamisa zvekunzi Zimbabwe for everyone. Kana ukauyisa vanhu vemabhizinisi, ukauyisa vanhu vanomirira vashandi, ukauyisa vanhu vecivil society, ukazouyisazve vegovernment. Government apa haisi government chete vanenge vari kutonga, government apa inenge ichirevawo futi parliament. Kureva kuti even vanenge vari muopposition nguva iyoyo vanenge vari vochi part of CTC. Zvinoita kuti tive tetuya kubatana kwevanhu kana kuti unit of purpose. Saka ndinoona sokuti muono wavachamisa wakanaka chaizvo, unofanira kukurudzirwa kuti vauyise vanhu pamwe chete vavake Zimbabwe imwe yomunhu wose.
Dr. Mahembe, mutsauko wamuri kuona pakati pemamanifesto emapato ose awande upi?
Petinotarisa mamwe mamanifesto ese akaita seyamonzora weMDC, yeIndependent yavakasukuire, yeUzayo yamai Valerio, hatisi kumboonawo muono wakaita seuri kuti tiri kuona kuna vachamisa weConsultative Transformational Council. Saka ndosaka tati nhasi ngatimbonyanya kubata-bata nezvavachamisa chete, nekuti ndovoga vano muono wekuti ngakuve neConsultative Transformational Council. Asizve totarisazve kuZANU-PF. ZANU-PF gore rino haina manifesto. Kubva 1980 yavange isina manifesto, asi gore rino vakati hatiti manifesto. Asi tikatarisa kumashure uko muhurumende izvozvi kune yavanoti Tripartite Negotiating Forum. Iyi forum iyi yagara iripo zvayo, asi vashandi vanoti hatisi kubatwa zvakanaka. Mabhizinesi vanotipo hatisi kubatwa zvakanaka nokuti hurumende yava Munangagwa iri kungoita sekuti iringoimposa zvayatifunga izvo ndo zvinongonzi ngazviitwe. Saka zvinoreva mastatutory instruments ese ariko izvozvizvi akaitwa pasina kumbobvunzwa vashandi, kusina kumbobvunzwa vemabhizinesi kuti zvoma sei. Saka zvinoreva kuti pazviri izvozvi muZimbabwe hakuna a functional tripartite negotiation forum. Iripo zvayo pabepa asi haikusi kushanda. Saka kumutsidzira kuri kutaurwa navachamisa ava yavanoti iyo restoration yakatonaka, nokuti iri kuti hurumende haingakwanisi kufambisa mashoko ekutungamirira yoga. Mabhizinisi anofanga ari povo, civil society inofanga iri povo, labor inofanga iri povo, kuti tiumbe chinhu chimwe. Maonero angu muono wavachamisa unofanira kutokurudzirwa, nokuti ndo muono wakanaka. Kana nyika iri pairi apa pekuti iri kutambudzika nezveupfumi, iri kutambudzika nezvematongerwo enyika, iri kutambudzika vanhu vachishushikana, zvinoda kuchirwirangwe, zvinoda kuti vanhu vaone panhu pamwe, kusaita chimbimbidoga zvokuti kana wapinda wawana voti ndiyaa kumanya oga. Vachamisa vanoti handisiwa kumanya kutonga nyika ndoga kana kutungamirira nyika ndoga, ndofanira kutungamirira nyika ndiri kugovernment, asi ndofanira kutungamirira ndakabatana nevemabhizinesi, ndakabata navo nemacivil society, ndakabata navo nevashandi. Saka ndoda muono wakanaka.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Edi Mahembe, vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Vari kukwikwidza vakamirira bato reCCC musarudzo dzenhengo dzedare reparamende munharaunda yekuChuru Farm vaTrustful Chikomo vanoti imwe nhengo yesangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ tichaona nyika dzino ari kubvisa maposta avo achivhara mamwe acho nemaposta ake achikurudzira vanhu kuti vamuvhotere achiti inhengo yeCCC iye asiri. VaChikomo vanoti vari kusvitsa nyaya iyi kumapurisa nekuZimbabwe Electoral Commission mangwanani ano, vachiti hapana munhu anoziva munhu uyu uye haasi nhengo yeCCC.
Kusvinzwa tiri kukwidza tata challenge yekuti kune munhu weFAZ anonzi tichaona nyika dzino, hatinambovhera takamuona, hatichomuzivi fesi yake patakaita manomination nepataira macaucus meeting, munhu iye hatinambovhera takamuona. asipa rizo pazora nhasi manhere ano tafamba tichiona aisa maposters pamusoro pemaposters edu aisa rake saka amba avharidzira maposters edu isusu
maposters ake ari kukwikwidza achiti ndiwe bato ripi
ari kukwikwidza achinyepa kuti ndiwe bato reTCC
saka pane zvamamboita here pamusoro penyaya iyi mataura avo here nevamwe vakuru vemubato menyu
vakuru vebato medu vasati avazivisa rekuda kwechikonzero chekuti tatozoona manhero ano izvozvi izvi toti ndozvaitika kuti vananira maposters pamusoro pemaposters edu saka pari zvino toda kutofonera vakuru kubato kwedu then mangwana makuseni tobva taenda kunoisa police report kuti ndozvaitika mukonstituensi medu
matimu mamuvazive kana kumbovaona muna kumbovaona
hatitombomuziva hatinambobva takatombomuona ende haisi memba yeTCC asi kuti munhu akaunzwa nefas
vanogarakuda
kuvhiringidza kuti vasplite mavhotes
vanogara munharaunda yenyu imomo here kakuti hamutovazivi zvachose vanobva kunze
kwete havatombogari munharaunda yedu hatitombovazive matsotsi akaiswa nefas kuti vavhiringidze mavhotes edu vasplitise mavhotes edu seTCC matsotsi aya hatitombovazivi kana nepaanogara hatikuzive
ko vanhu vemunharaunda yenyu pane zvavambotaura here pane zvavamboita here pamusoro penyaya yacho iyi
vanhu vemunharaunda medu ndo vamwe vatondifonera itondiudza kuti mp huyai muone zvaitika kuno kune maposters aiswa naiye tichaura nyika dzino vatisiri kuda vatisingazivi
mangwana matimoda kuenda kumapurisa ko vekuzeki vanozvizivawo here
vekuzeki tazama kuvafonera pari zvino panguva ino foni dzavo dzava dzichiri kuramba saka ndinoimba kuti mangwana makuseni tichange tichivafonera tovabata tovazivisa kana kuenda pacommand center iri mukonstituensi medu kana muwadhi metu vaziva chiitiko icho chicho
avo vange vari kukwikwidza vakamirira bato reTCC musarudzo dzenhengo dzedare reparamende munharaunda yekuChuru Farm vatrust wechikomo vari parunhare kuHarare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata Zimbabwe Electoral Commission sezvo kwange kwadoka asi tabata mukuru wesangano reForever Associates Zimbabwe vakuda kwashe Mafula Musaka avo vanoti basa renhengo dzavo nderekutsvagira rutsigiro kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti nyaya iyi haienderani nebasa rinoitwa nesangano ravo naizvozvo ndeye manyepo
anoisa maposta hawo uyezve ari chinyi because hatina member efaziri candidate and member ndinyatsokunzwisisai kuti muri kuti member wefas ari kuisa maposters
vachikomi vari kuti pane imwe memba yefas iri kuisa maposters ayo pamusoro pemaposters avo achizviti imemba yeTCC asi asiri vachiti kwai tinomuziva ndiwe fazi saka vari kuti zvanzi tichikuda kuenda kumapurisa toda kuenda kuzeki kuti tinotaura nezvenyaya yacho mangwana mune candidate wo here iri kurana kuchuru against vachikomo veTCC
isusu sefazi of course I need to find out the issue yacho but as far as I'm concerned hatina member yefazi iri candidate I am the only candidate ari member wefazi all our members atakati kana pane ane interest to stand for any political position ano resigna kufazi and that happened saka as far as we are concerned hatina member wefas ari kucontest ndechokutanga chechipiri vari kuratidza kuti vari kuti ari kuisa mapicture ake eTCC kutaura kwenyu ari kuisa maposter ake eTCC that means kuti munhu uyu kauyo ndewe TCC vashandisa vaiwana kupi criteria yekuti vati ndewe fas
mataura muchiti imimi hamubvumidze kuti vanhu venyu vefasi vakondeste vasati varesigna pane chikonzero chiripo apa
is that an issue of conflict chete because kana waisiwa kufazi waisirwa kunzi ukampeni represident ozokampenana nemacandidate ezanupf saka iwewo kana wava candidate it means kuti wava kuzvikampenera more than the president saka unenge wafanira kuti zvimirira wechizvidi wocontest aurambidzwa uite sei asi tochisawo mamwe mavolunteers vanenge vari free kukampena vachikampenera mukuru wenyika nemacandidate mamwe ezanupf nokuti kana munhu azova memba Now remember ye fans apa uruku manya one ground uda usikampeni ra isu tukuti manya wakadai azizo bude mushi because isu sute fans at this political party ye kutiti akuita ma candidates as if it uda ita political party. No, we are an affiliate, we are there to campaign for the ruling party.
Avo vanga vari mukuru wesangano re Forever Associates Zimbabwe vakuda kwashe Mavula Mutsaka vari parunare ne Studio 7. Mutungamiri webato Triple C vaNelson Chamisa vanoti bato reZANU-PF riri kuda kubirira sarudzo dziri kuuya vachiti richabondera pane zvariri kuda kuita. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuzvihuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium, vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza2018 apo pavanoti vakakunda ZANU-PF asi vakabirirwa.
ZANU-PF vari kugadzira kubira, unozviziva kuti mabudo mazhinji haana kana bazara anobata kana kechi haari ne asi anenge aida kukohwa. Saka tiri kuona ari mabudo achirwerwa rute kuti akohwe paasina kurima, tizozvitendedza izvozvo. Gore rino tine badza asi tine kudii kuitira kuti kana gudo rauya torisunda kuti ridzokere risapa. Ndozvatiri kugadzira pari zvino.
Vaenderera mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nematebeleland nemauto emuno kumakore ekuma1980s, chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi.
Nyaya yegukura hundi tiri kubatanidza nyika, tichida kufura maronda
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese emateveleland vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika, uyezve zvido zvemushakabvu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vaFarai Marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU-PF inoda kuriga, vakati hazvifi zvabvira tichavabata kuti vanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota, ZANU-PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi, vanhu vava veZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa chavakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU-PF hatichavateedzeri.
Vari kuda kuita kanzura weward 7 kumakokoba muBulawayo vakamirira CCC amai Tandiwe Moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Tiri kukudzirira vanhu kuti ngavasimuke nekuwanda kwavo vaende kunovhotera advocate Nelson Chamisa for president. Vonovhotera bato reTCC, macouncillors namaMPs eTCC kume napresident wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatsitsa kuZimbabwe.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa, mashoko asina kunaka.
Hatidi mashoko anonziwe pachirongwa ari inflammatory. Kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo, hatisi kutarisira izvozvo. Yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo, zvinova izvo zvichabuditswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission.
Musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vaDavid Coulthard kuti vagova meya weguta reBulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura. Asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya. Uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reCCC mumatunhu emateveleland neBulawayo, uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino kuHarare. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuBulawayo, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Sangano reJudiciary Services Commission rinoda kuti gweta rava Sevya Kasikuere vari zvemutauriri wavo amai Jacqueline Sande vakumbire ruregerero pamusoro pekushora kwavakaita sangano iri zvichitevera kutongwa kwakaitwa svondorapera zvichinzi nyaya yavaso Kasikuere yakanga isingakodzeri kunzwikwa ndezvechimbi chimbi. Munewsday, Munewzimbabwe, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoyambira zvikwata zvekunze kwenyika zviri munyika kuongorora sarudzo kuti zvizive zvazvakafambira vachiti hapana nyika ingadzidzisa Zimbabwe pamusoro peutongi hwechekerere. Munewsday mune nyaya pamusoro penhengo dzeTripleC 40 dzakasungwa svondo rakapera uye dzichamiswa mberi kwedare nhasi dzichipomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana. Munewsday makare America inoti haisi kufara pamusoro pekurambidzwa nehurumende yeZimbabwe kwevatori venhau vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vanoda kuzotapa nhau pamusoro pesarudzo dziri kutora nzvimbo kuswera mangwana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nguva yekuvhota yakwana, asi zvayakwana hakunazve umwe mukana wokuti tichagona kana kuti vanhu vachagona kuzogadzirisa zvichienderana neupenyu hwedu. Vanhu vavhote vakatarisa upenyu. Mukaona mavhundusiro mukatovhunduka, muzive kuti upenyu hwenyu hwatoshata kwe5 years. Vanhu ngavaite zvivindi vekumamisha vanovhundusirwa kubudikidza nemasabhuku. Kana wapinda mboki uchizvisira exi yako, hakuna kana chinonzi kamera, hakunazve chinozoitikazve, hakuna chinonzi paunonyora pane nhamba yekuti panozizikanwa kuti panyorwana nhingi. Mashoko okuvhundisirana, mashoko okutyidzirana. Chandinoda kungotaura ndechekuti kutyidzirwa kwakapfuura. Strategi yokutyidzira vanhu yakatoitwa kare zvikapfuura. Hakuna munhu achatorwa sokuti ibenzi. Kugara muruzevha hazvido kuti wakapusa.
Nyaya yangu ndeyokuti izvo chii chaizvo chaizvo chinofanirwa kuti maobservers aya aongorori. Nokuti hazvingozoita zvematongerwo enyika, oita zvematongerwo enyika. Kana vanhu vachirohwa vakapindura kuti vanhu vari kurohwa ngadzematongerwo havazi matongerwo enyika here iwayo. Zvine zvichiitika panguva iyo ndo zvinotaurwa nemaobservers zvavanenge vachiona. Kana vakaona vanhu vachitandaniswa vachirohwa, mota dzichipwanywa, zvakaipa zvose zvatinoona zvichiitika izvi zvikazotaurwa nevabva kure uku zvava kunzi va kupinda mumatongerwo enyika, aiwa, vanhu vezano vanofanira kutinzwira urombo. Vanofanira kuziva kuti chinonziva kupindira mumatongerwo enyika ndechipi. Dai vainzi maobserva ari kuti bvisai nhingi papinde nhingi, taiti ndizvozvo. Kwete zvokuti vanhu vari kurohwa vachimaiswa nematemo, vachipwanyirwa dzimba. Kana votaura maobserva onzi apindira nhingirikiri, akuita zvepolitics, aiwa, hazvisizvoba. Vavatinzwire urombo vanhu ava, vatonga nguva yareba.
Isu vana veZimbabwe tatambura zvitupa tinenge tinazvo, madrivers license tinenge tinawo, but kuti uwane basa auriwani. ZANUPF iri kunyanya kuti dzvinyirira, saka pakambotongawo rimwe bato pamwe tingawane kusunungurwa. Vana veduwo vakaendawo kuzvikoro, kuzi isu zvatina kutidza takasiyira panzira nekuda kwemari. ZANUPF vanongodya mari umbavha utsotsi. Saka apa ndapambotongawo nerimwe bato pamwe tingasununguke takakwanisa kuenda kumabasa. Mhuri yedu dzichidya dzichiguta.
Ndasiriva kutaurawo nezveZANUPF. Vakuru vanozviti tine vanhu. Zvino tinotinetsa ndechekuti kana vane vanhu, pane gurovereko munhu asina vanhu? Chiwenga chai angataura kuti chamisa mufana anofudza mbudzi, mafudza mbudzi Chamisa Chiwenga chaiye. Iye akamirisana na Chamisa, chii chinobuda pare? Chirungu chacho haagoni kuadresa vanhu, haagoni. Asi anosora vamwe vanhu kuti mufudzi wembudzi. Kwozotiwo uyu Monzora uyu. Monzora zvawaiti kwanzi munhu achaneta nekuti Monzora, 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 kupeisira kungoti rararara. Wavepi? Zvaita seiko zvino? Wabuda akamudariro wavona kuti igata rinorema iri. Politics igata, Monzora, usada zvokutamba nayo.
Ndida kubvunza weni mufunge, ndidawo kuziva. Tiri kungonzi ramba yamakashinga achingiridza risununguko rwedu rwatinarwo. rusununguko rusina kana charwina rwo haruna education haruna chimishonga muzvipatara haruna chikafu tiri kuti suzwa nenhamo chingonzira mbaya makashinga iko kushinga kwachakomana kusingaperi kwakaita se 43 years kunyange dai ruri rwendo ruri kufambwa netsoka kubva ku Britain kuya kuno kuZimbabwe pa 43 years munhu anga dasa takasvikera kupona kuno kuZimbabwe ramai makashinga chete kwatisingasviki kwachini kwakaita sei kwatisingasviki nezanu PF kwakaita sei kwatinongoshingiswa ha ndibatsirei wadikani pamwe ndikurasika rambai makashinga chete rambai makashinga hey, tako wakanyika manje nguva yese maitazwa kwakanyika nei chakanga chisipo chii zvokwakisazanga zvisipo here nhasi wama kutaa kuti tako wakanyika manje rwendo runaiwa tazokundikana isu wakomana kushinga kwacho takundikana ngavatiregererewo takundikana kushinga kwacho ha zvaramba
kuno kwachecheche ndine chichemo chandiinacho inini tine vanhu vetriples vakaenderwa pamukukuzi pamashops nemukomana anonzi Louis Sigauke akasvika akapwanya zvinhu zvose zvanga zviri mushop akarova madzimai anga ari ipapo nyaya ikaripotwa kumapurisa asina nhasi Louis Sigauke ari kudzoka pashop ipapo paakarova nekushungurudza vanhu vetriples achiuya futi kuzovashungurudza mapurisa hatisati taona danho riri kutorwa ari kutosvika pakuthreatena vanasisa achivaudza kuti ndotokubayai nebanga mufe nekuti inini ndizvoo zvano kuefa hapana zvandinoitwa and for sure hapanawo zvaari kuitwa sure hapanawo zvaari kuitwa so inini ndinoti isusu setriples hatisi vanhu vekurwa hatisi vanhu vemhirizhonga zviri kutibata zvisingaiti nekuti kana nyaya dzichinge dzaitika dzakadai tinofarira kudziendesa kumapurisa mapurisa ndo vanhu vemutemo ndo vanhu vanodzivirira mwana weTriples ndo vanhu vanodzivirira mwana weZanu PF ndo vanhu vanodzivirira mwana wese wemuZimbabwe pakodzero dzake saka zviri kutishamisa zvikuru sevana vaTriples kuti tosvika rini tichishungurudzwa tichiitwa saizvozvi pasina kana danho rinotorwa
tinoda kuonesana hedu nevarume ava vanofanira kuziva kuti vari kurwa namwari pachake ndava zvinhu zvese vanoda kuzviita zvavo kubva kuzeki yacho kana isingagone kubuda pachena iri kurwa namwari pachayo bhozi yakwana taime yekuti nyika ino ichienda mberi kwete kuti vanoramba vachingotitenderedza panzvimbo 1 wasina zvauri kuita zvauri kugona kupanana zvemugodhi nekuba saka toda kuudza ana mahanzi mandaza mheno kuti kune nguva yamwari kuzoita yenyu yamaizirwa dundundu ndo yakapfuura 43 years kutaura kunoku nyaya yenyu imimi hatigoni kudhila nemi kana muchizviti makapenga asi chiyeudza mwari anova mukuru kwamuri anova mukuru kwatiri tese ndiye achadhila nemi saka tirongoti isusu hedu kune vacho vetriples regai kutambisa nguva muswera enda kumatare zviri nani kutsanya muchitsanyirawo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Chikwata cheECOWAS chichitungamirirwa nevaimbova mutungamiri weNigeria General Abdulsalami Abubakar chakaita musangano nemukuru wemauto akakudubura hurumende yeNiger kuri kuedza kupedza dambudziko iri. Masangano ezveutano muSudan ari kukurudzira hurumende kuti ibvise zvinononotsa kuti mishonga nekurapwa kwevanhu kufambe zvechimbi chimbi. Masangano awa anonyunyuta kuti vanononoka kuwana mishonga uye vachinonotswa kusvitsa mishonga iyi kuvarwere. Muchikamu chino tinotarisa zvekuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden pamwe nemudzimai wavo amai Jill Biden nhasi vanotarisirwa kushanyira chitsuwa cheHawaii kuti vazvionere kuparadzwa kwakaitwa chitsuwa chidiki cheMaui mushure memoto wakaparadza dzimba, mabhizimisi, zvikoro nezvimwe zvivakwa. Pari zvino kunonzi vanhu vakazikanwa kuti vakafa nemoto uyu vanoita 110 asi vazhinji havasati vawanikwa. America haisati yaona moto wakadai kwemakore anopfuura 100. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nhasi tinotarisa gwaro regwara richatorwa neCitizens Coalition for Change kana kuti manifesto. vari kukukwidza mumira nharaunda yeChuru Farm muparamende vari vebato reTPC vanoti sangano reForever Associates of Zimbabwe riri kuvhara maposta avo richiisa emunhu wavo anozvitinde weTPC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndokusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzesindebele.